manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba. Senzire kuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoramba mashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti sarudzo dzemabielections dzichaitwa muna kubvumbi gore rinouya, apo vanhu vangavopemberera zvichitevera mashoko aya. Vanorwira kodzero dzevanhu voshushikana nemashoko ehurumende ekuti yakaumba chikwata chichange chichiongorora zvinoburitswa nevana veZimbabwe pamadande mutande biri recyber security risati rave mutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaramba mashoko ari mugwaro riri kutenderera pamadande mutande ekuti yakatara musi wa23 kubvumbi 2022 sezuva ringangoitwa sarudzo dzemabielections dzeparamende pamwe nemakanzuru. Mukuru anoona nezvesarudzo kana kuti Chief Elections Officer weZEC vaUtoile Silaigwana vaudza Studio 7 kuti mashoko aya handiechokwadi, vakati tibate mutauriri weZEC Commissioner Joyce Kazembe kuti tinzwe zvizhinji, avo tatadza kubata. Mamwe masangano pamwe nevanhuwo zvavo vangavoratidza kufara kukuru nemashoko ekuti sarudzo idzi dzingangoitwa gore rinouya, vachiti kushayikwa kwevamiriri mumatare eparamende pamwe nemakanzuru mune mange matunhu kwanga kuchidzorera shure mabasa ebudiriro. Mabasa ose ane chekuita nesarudzo akambenga amiswa muna kurume gore rapera senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Matunhu akawanda akasara asina umiriri zvichitevera kudzingwa kwedzimwe nhengo nebato reMDCT, vachinzi vakasiya bato iri vachienda kuMDC Alliance, uyewo kushaya kwevamwe vaive vamiriri. Tabata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElections Resource Center vaSolomon Bobosbunu avanoti dai gwaro iri ranga raburitswa neZEC, changa chiri chinhu chakanaka chose kuti sarudzo idzi dzichiitwa sezvo kunonoka kwadzo kuri kutyora kodzero dzevanhu dzavanopiwa nebumbiro remitemo.
Chiitiko ichi chinhu chataigona kunge tichizofara nacho kana kuri kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission yaburitsa gwaro rakafanana nairoro. Asi kana takatotarisa gwaro racho panguva ino yatiri, riri kuratidza kuti harina kubuda zvakanaka sematarisiro atinoita kuti kana Zimbabwe Electoral Commission ichiburitsa magwaro inoteedzera nzira dzakati nedzakati. Tangoriona richitenderera mumhepo, sakureva kuti hatisati tanyatsorigashira segwaro rabva kuZimbabwe Electoral Commission.
Tomboti Zimbabwe Electoral Commission inozoburitsa zvakafanana nezviri mugwaro izvi, zvii zvamungataura pamazuva iwayo aziviswa?
Ndingangoti tinenge tichitogashira nekuti chinhu chatakatomirira chatiri kuti chatove kuti kumashure kwemwaka. Saka chinhu chataitozorogashira kana vanga vachitozotiudza kuti ndiwo mazuva acho avakatara zviri pamutemo, zviri pachokwadi. Chinhu chekutoti tinenge tichifara chaizvo kuti vaita chinhu chakanaka kuti vagone kugadzirisa panogona kunge pakakanganisika pakufamba kwatakanga tichiita panyaya dzemabielections dzesarudzo dzekudzosera vamiriri veparamende nevekumakanzuro. Saka chinhu chatinenge takatotarisira chaizvo. Saka takachifunga kuti pamwe dai ranga razobuda pamutemo taizokwanisa kutaura zvekare kuti nesuwo takagadzirira kutarudzo idzi tinge tichipinda madziri tichiona kuti dzinofambawo sei.
Zvii zvikuru zvamungati zvakakanganiswa nekunonoka kuitwa kwesarudzo idzodzi?
Kana tichitotarisa nyaya yesarudzo dzidzo dzitinoona chekutanga kuchikorwa kwebumbiro remutemo wenyika nekusaitwa kwesarudzo chechipiri tigoona zvekare nekuti sarudzo dzinoitirwa kuti vanhu vatsvage vatungamiriri vavo nevamiriri vavo saka kureva kuti izvozvo tine vanhu vangasvike kuma 300,000 vanenge vasina vamiriri kuparamende pamwe chete nekumakanzuro kureva zvichemo zvavo zvinyuito zvavo zvavanotarisira munzvimbo dzavanofanira kuvachitungamirirwa nevanhu avo hapana ari kuenda nazvo kuparamende kana kumakanzuro kwazvinofanira kunge zvichitaurwa izvozvo nyika yanga iri mushishi kugadzira bhajeti kune vasina kutopinda vanenge vaine macontributions asingazotorwa nekuti makanzuro avo havapo tichizotarisa zvekare mamps anosvika iwo 28 vakawanda chaizvo ngeparamende isina vanhu vakanda zvinoti kunenge kwatove nekutyorwa kwedzimwe kodzero dzinogona kunge dzisiri dzesarudzo chete asi dzine zvekuita nekugara zvakanaka kwevanhu kana mune zvekuwana zvemashandiro nekuwanikwa kwemvura zvipatara nezvinhu zvakasiyana siyana
takanzwawo vezimbabwe electoral commission vachizivisa kuti havana masimba ekubuda nemazuva anoitwa sarudzo zvinobva kumutungamiri wenyika zvii zvamungataura padanho iroro
ndofunga seelection resource center tangobvira tichiti isu kunyange commission ichiwana yainganzi proclamation iyoyo kubva kumutungamiriri wenyika ivo vane matanho avanokwanisawo kutora zvekare kuti kukanzurwa kwesarudzo kunge kuri pamutemo semaonero edu iyi nyaya iri kumatare edzimhosva saka tinogona kutadza kutaura zvakawanda asi tiri kungoti isusu pane maitirwa zvaifanira kuti zvinge zvakaitwa taiti vaifanira kuenda kunotsvaga yatingati court order muchirungu kana kuti gwaro ravanopiwa nekoti kuti aiwo ehe takubvumidzai kumbomira saka kureva kuti ivo vekomisheni zvekare nemutungamiriri wenyika nevakapa instruction yekuti suspend the elections vese vanga vachifanira kunge vakatora gwaro rinofamba zvichiteera zviri pasection 235 yeconstitution yenyika yezimbabwe inotarisa mashandiro emacommissions akazvimirira ega
vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reelections resource center vasolomon bobos bunhu vari parunhare muharare nestudio 7 mamwe masangano anomirira vatori venhau pamwe neanorwira kodzero dzevanhu munyika anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuongorora zvinonyorwa nevanhu pamadandemutande eindaneti bhiri rinoona nezvemashandisirwo emasaisai nemadandemutande recyber security and data protection bill risati radzikwa kuve mutemo wenyika thomas chiripasi anotipa nyaya iyi
mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika wecrisis in zimbabwe coalition unoti hausi kufara neurongwa hwehurumende hwekuumba chikwata chichange chiongorora kuti veruzhinji vanenge vachitaura kuti chiipa madande mutande kana kuti pasocial media gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza bepanhau renews day kuti vanhu vanofanira kuisa mashoko anovaka kwete kuputsa nyika pamadande mutande avo hatina kukwanisa kutaura navo pamwe nemunyori mukuru mubazi ravo vanik mangwana kuti tinzwe kuti mashoko avasiri kuda kuti vanhu vataure paindaneti ndeapi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo asi mutauriri wecrisis in zimbabwe coalition vamavela skumalo vati danho ratorwa nehurumende iri rinokanganisa veruzhinji kuti vataure zvavanoda vakasununguka vachiti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu
tinoona izvi zvichityora kodzero dzevanhu zvakanyanya kunyanya takatarisa nekodzero dzakafanana nefreedom of speech freedom of association the right to privacy zvakare freedom of the right to access to information zvizvarwa zvemunyika tichitarisawo zvakare takanangana nekutiwo tine bhiri rakatopfuura nemusenate riri kuedzawo zvakare kuongorora maringe nenyaya yecyber security iyoyi saka izvi zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu munyika
mutungamiri wesangano remedia institute of southern africa muzimbabwe vatava nemoyo vati danho rehurumende iri rinokanganisawo vatori venhau mukuita basa ravo vakasununguka
hurumende haifarwi kunge iri pamumberi pekutyora mutemo wenyika bumbiro remutemo section 57 inoti munhu wese zvake ane kodzero yekuchengetedza mashoko ake nekutaura kwake zvisina kumbunyikidzwa tinotaura tidaro kunyunyuta kwedu nekuti hurumende yabuda kakawanda ichitaura kuti inoda kunge ichibata neruoko rune simba
izvi zvatsinirwawo navanaijonya mutumbu avo vanoshanda nesangano rezimbabwe union of journalists pamwe nere Media Alliance of Zimbabwe.
Zvinounza kukanganisika kwebasa rekufambiswa kwemashoko nokuti vatori venhau havangashande mune zvakanaka kana muri kana vachitya kana kuti basa ravo riine hutariri wehurumende ipo paine boka ragara riripo mapata agara aripo mitemo yagara iripo inoona nezvekuchengetedzwa kana kuti inoona kufambiswa kwebasa iri zvakanaka
zvichakadai vakumalo vashora hurumende nekuumba chikwata ichi panguva yomutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vasaina bhiri iri kuti rive mutemo wenyika
hazvibatsiri kuti nguva yatiri kurarama tiri mairi ino senyika uye tichidyidzana nenyika dzose dzepasi rose tiunze mitemo inotyora kodzero dzevanhu saka ndoo makonsenzi atiri kureiza isusu zvikuru sei izvi zvichiitwa takanangana nesarudzo dzatiri kutarisira kuita mugore ra2023 zvinotyora zvakanyanya kodzero dzevanhu
sangano recrisis in Zimbabwe coalition ratiwo riri kutyira kuti hurumende ichashandisa mutemo uyu kana vamunangagwa vachinge vaisa runyoro rwavo kuti bhiri iri uve mutemo wenyika kuzombunyikidza kodzero dzevanhu zvikuru sei vanorwira kodzero dzevanhu vatori venhau pamwe nevemapato anopikisa bhiri iri kana rave mutemo richange richibvumidza hurumende kuti ipote ichidongorera mumadande mutande evanhu ichiona kuti vari kutaura zvipi bhiri recyber security and data protection iri rakapasiswa nedare reparamende rikazopasiswa zvakare mudare resenate muna chikunguru bhiri iri ramirira kuti mutungamiriri wenyika asaine kuti rive mutemo wenyika hurumende yakambosunga mutori wenhau Hope Chingono mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nemutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa iri vaJob Scala nevamwewo mushure mekuburitsa mashoko ainzi nehurumende aisvibisa zita renyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
nezvemitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari veglobalpetrolprice.com vanoti Cape Verde neZimbabwe ndidzo nyika dzemuAfrica dzine mafuta ekufambisa dzimotokari anodhurisisa muAfrica yose. Kutanga nhasi mumashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yati yawedzera mari yemafuta ekufambisa dzimotokari pane vanotenga nemadhora emunyika. Asi vakawanda vanoti hakuna vari kutenga mafuta aya nemari yemunyika sezvo vanotengesa vachida mari yekunze. Peturu iri kuwedzerwa kusvika pamari yemaRTGS inoita 136 emadhora nemasendi 44 kubva pazana remadhora ne22.13 kana kuti RTGS $122.13. Dhiziri rawedzerwa kusvika pazana remadhora ne33.91 kana kuti RTGS $138.70. Asi pamari yekuAmerica hapana hapo chashanduka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zimbabwe ndo nyika ine mafuta edzimotikari anodhura kudarika nyika dzese dzemusadak region. Mari yanga ichitengeswa nayo mafuta ende uye inototengeswa nayo mafuta panguva inoyi yakakwirisa kudarika dzimwe nyika dzakatikomberedza idzo dzinounzawo mafuta dzichishandisa pipeline yemuno muZimbabwe kana kuti nzira dzemugwagwa inonzi road haulage dzakafanana nana Zambia. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru.
Matimi Zimbabwe inotengesa mafuta nemutengo wakati kwirei zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri muAfrica muchinyanyo pamwenzaniso dziri kuchamembe kweAfrica. Mune nyika idzi mafuta ekufambisa dzimotokari aya ari kutengeswa nemari yakawanda zvakadiva Boro.
Ndingangoti mari yemafuta palita rimwe chete padhiziri kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita iyo dhora then kana kuti dhora rimwe chete rekuAmerica then mari yepeturu kunyika dzekuzasi kweAfrica inoita dhora nenomwe kuroti dhora 7 cents. Asi Zimbabwe inenge iine maprize mafuta iwayo padhiziri inenge ichiita dhora rimwe chete ne 38 cents kupeturu inegecha dolari mwechete ni 48. Saka kuro uti mitengo ya mafuta yaka kwirisa.
Kana mitengo ya mafuta yaka kwirisa iwe kufambisa zimoto kwa rai, zino zo konzera matambuzi kwa kaita se.
Zino zino konzereza kuti mitengo inotengeswa nayo zigadzirwa ne zino zino jigiwa mkati menyika zinge zijidura. Zino wedzera woni ngangoti kukwira kwa zinu kana kuti inua inflation pachirungu.
Madorongodza matambudziko anosangana nenyika kana isina kugadzirisa nyaya yemutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ndo vane basa rekugadzirisa nyaya dzakadai. Munotarisira kuti vaite sei nyika yatarisana nebudget mwedzi uno wambudzi?
Tinovimba kuti vachange vachitarisisawo panyaya yemafuta iyoyo pabudget kana kuti urongwa hwemari huri kuuya mumwedzi watakatarisa unouyu.
Ko, chii chinopa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari muZimbabwe adhure kudarika dzimwe nyika dzose? Kana imi muchiti tichitarisa nyika dzemuSADC kana kuti dzekuchamhembeko yeAfrica, dzimwe nguva dzinoshandisa nzira dzimwe chete kupinza mafuta edzimotokari munyika dzacho.
Chinonyanyisa kuitira kuti mafuta emuno muZimbabwe anga achidhura kudarika dzimwe nyika inyaya yemitero inotorwa nehurumende. Ndingangoti parita rimwe chete rega rega rediesel kana peturu, hurumende inotora mitero inosvika iyo 50 cents, kureva kuti chikamu chedhora rekuAmerica chinenge chichienda kuhurumende. Tisatarisa mari dzemitero dzinobhadharwa neavo vese vanotengesa mafuta edzimota dzinenge dzibhadharwa zveiri mari yekunze, kureva kuti mari iyi yakawandisa ndo inoita kuti mafuta edzimotikari yanga achidhura.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nemumwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Vatatu vavo vari vana vechikoro, vaviri kumanikaland nemumwe chete kumateveleland north. Kufa kwemunhu mumwe chete uku kwakasiya uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 wasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi masere nevashanu kana kuti 4,685. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine zana negumi nevaviri kana kuti 133,112. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nezvishanu zvine mazana matatu nevapfumbamwe kana kuti 3,345,309. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 2,625,597. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino. Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakaburitsa nemusi wechina mitemo mitsva inobata kubayiwa kwenhomba yeCovid-19 inobata makambani emuAmerica nevashandi zana kana kudarika, achisungirwa kuti vashandi wavo vange vabayiwa nhomba yekudzivirira denda iri panosvika musi wa4ndira gore rinouya kana kuti wovhenekwa kangangosvika kamwe chete pasvondo. Mitemo iyi ichabata zvizvarwa zveAmerica zvingangosvika zviuru makumi masere nezvina kana kuti 84,000. Apo zoro rekisimusi roswedera, vamwe vana muzvinabhizimusi muguta reFrancistown muBotswana vave kuchema-chema vachiti kuvharwa kwemabhodha eZimbabwe kuchaita kuti varasikirwe nemari, ukuwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga pamwe nekutengesa zvichiti zvodya nhoko dzezvironda. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakanyevenutsa zvinhu muna kurume gore rino, mabhodha enyika akaramba akavharwa senzira yekudzivirira kuparara kwedenda recovid-19. Asi kuvharwa kwemabhodha uku kuri kuita kuti vanamuzi nabhizinesi muguta reFrancistown muBotswana, pamwe chete nezvezvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga nekutengesa kunyika dzakatenderedza Zimbabwe, kana kuti pacross-border traders vaomerwe neupenyu. Nokudaro vanamuzvina business ava pamwe chete nevanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vakumbira hurumende yeZimbabwe kuti ivhure maboda sezvo zororo reKrisimusi roswedera. Mumwe muzvina business vateomo dzobo avo vane chitoro chinotengesa midziyo yakasiyana siyana muguta reFrancistown vanoti vatengi vavo vazhinji vanhu vanobva kuZimbabwe.
Ndinofunga kuti nguva yakwana izvozvo kuti maboda achivhurwa, nekuti zvinobatsira nyika yeZimbabwe uye neBotswana. Kune zvakawanda zvekuti vana vane Zimbabwe vanozvida muno muBotswana, but vari kuzvishaya nenyaya yekuti mabhodha akavhara.
Vanoti uwandu hwevanhu vachiri kubatwa nedenda recovid-19 munyika zhinji waderera kwazvo. Vaenderera mberi vachiti hurumende yeBotswana yakavhurira vanhu kubva muna Gunyana, izvo zvinoratidza kuti denda recovid-19 rave pasi.
Dzinenge zvadzikira urwere hunenge vakwanisa kukontrola, nekuti vanhu vazhinji sofa vavhaccinatwa. Maawareness aitwa akawanda, vanhu vari kuzvidzivirira through mamask nekusanitize. Saka vanhu vane ruzivo rwakanyanya necovid.
Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanotenga nekutengesa reZimbabwe International Cross Border Traders vaDennis Juru vanoti kuvharwa kwemabhodha kuri kuita kuti vanhu vanhonge svosve nemuromo.
Zvakaoma zvikuru sazvo kuti vamwe vakatosiya havachisiri macross border traders, vamwe vakatoenda kumusha vakutorima paseri pedzimba sevanhu vanenge vasitori neuminda futi vazhinji vacho. Saka aiwa nhamo iri nemacross border traders yakaoma, uyezve zvakonzeresa kuti vanhu vange vachiwana zvinhu zvakachipa ruzhinji rweZimbabwe kuburikidza nemacross border traders. Vakange nhamo vatambura zvakanyanyisa nepamusaka pekuti vanga vakungowana zvinhu kuzvitoro zvikuru chete zvinove zvinodhura.
Vajuru vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kuurayiwa nedenda recovid-19 wadzikira zvikuru munyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, South Africa nedzimwe dzakatenderedza Zimbabwe.
Zimbabwe vanofanira kungurira vanhu mabhodha sanikee zvinezvi kusina kana covid iri pasi, number of people are vaccinated, where can we go? So, government is forward to the border and then it's monitored with measures.
Zimbabwe netarisiro yekubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% mukupera kwemwedzi unouya. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanga vasingakwanisi kudara mibvunzo parunhare ndokukumbira kuti vatumirwe mibvunzo padande mutande reWhatsApp, asi vanga vasati vapindura mibvunzo atavatumira kusvika ataenda pamhepo. Asi nyanzvi munyaya dzeutano vazhinji uye vari chiremba panyanga gurefro hospital Francistown muBotswana vaGodfrey Muzavazi vanoti vanhu havafaniri kumhanyira kumedza kutsenga vachada. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tokupa imwe onero yehurumende yeAmerica. America inokoshesa Georgia seshamwari yakakosha, uye kuramba yakamira semusambangwena mukutsigira uvepo hweGeorgia senyika. Aya mashoko akapikwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin parwendo rwavo ruchangobva kuitika ikoko kuGeorgia. Mumakore matatu adarika, chirongwa cheGeorgia chekugadzirira kuzvidzivirira cheGeorgia Defense Readiness Program chaumba udzamu nekugadzirira, asi chave kutarisira kupera mukupera kwegore. Chirongwa cheGeorgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative ndicho chichatora nzvimbo yacho, vakazivisa vaAustin. Mumashoko avo vaAustin vakati, tichasimbisa chirongwa cheGeorgia Defense Readiness Program nekuramba tichivandudza boka rekudzivirirwa kwenyika kuburikidza nekusimbisa unyanzvi nezvikwanisiro zvinodiwa mukuzvidzivirira, nekushanda pamwe neNATO nekusimudzira unyanzvi hunodiwa kusimbisa kuzvidzivirira kuburikidza nekuramba pachivandudzwa bazi rekudzivirirwa kwenyika reGeorgia pamwe nemauto eGeorgia. Vakati kubudirira kwechirongwa ichi kunoda kushanda pamwe pakati penyika yeAmerica neGeorgia kuitira kuti varambe vari mugwara kutevera zvinangwa zvavo. Vakati chibvumirano chekushanda pamwe chichangobva kusainwa naivo negurukota rekuGeorgia chinotsinira zvinangwa zvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika zvekubatsira Georgia kuzvidzivirira kumisa utsinye nekuendesa mberi kubatana kwayo nedunhu reEuro-Atlantic. Panguva imwe chete vakadaro vaAustin, hurumende yeGeorgia inofanirwa kuitawo bandiko rayo nekuwedzera rutsigiro rweAmerica kuitira kusimbisa utongo hwegutsa ruzhinji muGeorgia uye kugadzira shanduko yakakosha kuunza Georgia pedyo zvakanyanya nekumawirira. Gurukota vaAustin vakatendawo hurumende yeGeorgia nevanhu vayo nekutsigira kwavo mabasa eAmerica neNATO muAfghanistan. Vanhu vemuGeorgia vakaita basa rakakura kwazvo murwendo urwu vachishanda zvakaenzana nemauto eAmerica. Nyika iyi yakabhadhara muripo mukuru kwazvo nekufa kwevanhu 32 vakaurayiwa vachirwa nevamwe 233 vakakuwadzwa muAfghanistan. America inoremekedza kuzvipira kwavo uye inotenda vanhu vemuGeorgia mauto akarwa pamwe nemhuri dzavo. VaAustin vakati kushanda kwedu pamwe chete muAfghanistan mucherechedzo wekusimba kwehukama hwedu nezvatinofarira nehunhu hwedu tese. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo, zvikwata zvenhabvu muZimbabwe zviri kupinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League kwapera makore maviri kusina mitambo, asi paine mitauro pamari dziri kunzi dzibhadharwe pamagedhe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvenhabvu muZimbabwe zvere yekupinda mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League kwapera makore maviri kusina mitambo, asi paine mitauro pamari dziri kunzi dzibhadharwe pamagedhe. VePremier Soccer League vaisa mitambo mipfumbamwe mudariro, asi vateveri vemutambo uyu vari kuchema kuti madhora 10 emari yekuAmerica kupinda munhandare kuona mitambo iyi akawandisa. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti nhabvu yemuZimbabwe inokodzera kubhadharwa madhora 5 chete kana mari iri pasi pemadhora 5 aya.
Ngavadzikise mitengo yavanhekinika yavataura iyi. Vaiso mari dzinokwanisa kunge dzichibhadharika nemasupport edu.
Shondo rapera, veruzhinji vakaramba kupinda mudzinhandare kuona mitambo yeChibuku Super Cup vachinyunyuta kuti madhora 20 aidiwa pamagedhe aive akawandisa. Asi mitambo yeligi iri kuenderera mberi paine mutambo mukoro muNational Sports Stadium mangwana pakati peBlack Rhinos neHighlanders. Murairidzi weRhinos Herbert Maroa anoti varuda kunyora peji idzva munhabvu yemuZimbabwe mwaka uno.
Chavanoda kuachivha kupera kwegore kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos, tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka, tikwanisewo kuwanawo vatambi vanozoendawo pakalendas, tiwanewo vatambi vanotengeswa kunze kwenyika uye tiwane vatambi vanomirira nyika.
FC Platinum eyo ine mukombe uyu iri kuvhura musangano nemutambo wakapfava pamusha payo neTenax muMandava Stadium. Zvikwata zvemuHarare, Dynamos neYada zvere kuedzana masimba muNational Sports Stadium asi nesvondo. Murairidzi weDimbare Tonderai Ndiraya anoti vari kufara kuti mitambo yeligi yadzoka, achiwedzera iye kuti varuda kutanga nekukunda.
Chikwata chedu chiri kufara zvikuru uyezve vari kutarisira zvikuru kumutambo watakatarisana nawo watichatamba. Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Asi vavakidzani vavo veCapes United vari kutanga upenyu hutsva vasina murayiridzi wavo Darlington Dodo, apo vari kushanyira ZPC Kariba kuNyamunga Stadium mangwana. Dodo akadzingwa basa pakati pesvondo, asi mashoko ari kufamba ari kuti Lloyd Tembwe oyo ari kuHarare City ari munzira kudzokera kumakepekepe. Mimwe mitambo iri kuvhura musangano weLeague mwaka uno yakamira seizvi. Mugovera Chicken Inn vs Cranbourne Bullets, Ngezi Platinum Stars vs Blawayo City, nesvondo Blawayo Chiefs vs Triangle, Manika Diamonds vs Wawa. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League akapedzisira kuitwa muna 2019, apo FC Platinum yakatora mukombe mukuru uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM, tiri kutarisa nezveCovid-19 pamwe nemashoko ekuti sarudzo dzemabyelection dzingangoitwa muna kubvumbi gore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 uye vamwe makumi maviri nemumwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Zimbabwe Electoral Commission inoramba mashoko ekuti sarudzo dzemabyelections dzichaitwa muna kubvumbi gore rinouya, apo vanhu vanga voupemberera zvichitevera mashoko ari mugwaro riri kutenderedzwa pamadande mutande. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje bekubonakala amabhasi ephithizela ekuthwele abantu abasekela ibandla leZANPF begcwele ezimoteni emabhasini. Sananzela njalo ukuthi la mabhasi la athwala abantu analozubukhe ebakhuphe imali yokuthini basemadrobheni abengatholakala, abengekho kumbe emalitshwana.
Iningi kobulawayo lithi lizithole lilinde phose ekuseni yonke ngemva kokuba amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamchina.
Indaba le yamabhayi elections le asazithi kungani lokhe ingani ifakwa khatshana le, ngoba ngokubona kwami inyanga ka-April ikhatshana kakhulu. Sike sananzelela amanye amazwe esiba lokhetho even kuyisikhathi lesi se-COVID-19.
Uzulu wamukela ngenjabulo isinqumo sekhomishini ye-ZEC esokuhlela amalanga okuvotela amalunga azangena edalele parliamente lamakhansili. Kuwoza Friday namuhla silomculi womdumo kamaskandi umehlo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abahlali bakobulawayo bathi bazithole belinde phose ekuseni yonke ngemva kokuba amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamchina eseJoshua Mqabuko Nkomo Airport. Umongameli Mnangagwa wethulele abantu abakade bezomhlangabeza amazwi akhe elandisa ngokwenzakala emhlanganweni wezomumo womkhathi eScotland. Uthe walanda umongameli Joe Biden welemelika wambuza ukuthi kungani engaphathi kuhle udaba lweZimbabwe. Uthi umongameli Biden wamthembisa ukuthi engafika ekhaya uzamtshayela ucingo bakhulumisane. Wengeze wathi inhloko kahulumende weleBritane umnumzana Boris Johnson wamlanda ebobotheka ifuna ukumxhawula, yena wenqaba esithi kumele aqale axolise. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe.
While sinanzelele ukuthi namhlanje bekubonakala amabhasi ephithizela ekuthwele abantu abasekela ibandla leZANPF begcwele ezimoteni emabhasini. Sananzela njalo ukuthi la mabhasi la athwala abantu analozubukhe ebakhuphe imali yokuthini basemadrobheni abengatholakala, abengekho kumbe emalitshwana. Khonoko kwahle kwatshengisa ukuthi amabhasi asethethwe ukubana abe sethwala abantu abase-airport. Eqinisweni kubana abantu sinanzelele ngabe sibona lapha kumabonakude abantu bebaningi kangaka, kodwa kuliqiniso yokuthi ungabona vele abantu bethwalwa ngezimota, bethwalwa ngamabhasi mahara. Asingeze sathi labo ngabantu abahambe ngokuzithandela. Kuhle kube lo mbuzo ukuthi kanti kungani bethwala amabhasi bekhanyiswa khona ngalo. Abantu nxa befisa ukubana umongaleyo bamemukele ngendlela ephakemeyo kufanele babonakale bezihambela bona bodwa. So ke kungaba khona ukutshaya amanzi lapho ukuthi abantu abalaqinisa ukuthi for sure labana abantu bahambile ngokuthi bayafisa, kodwa ke abantu ngabonakale ngxa bagcina wathiwa ngenani emabhasini basebethumela amabhasi bafakwa phakathi.
Siyabona njalo ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa lapho afika khona ukubuthene khona abantu abaningi uyabe elokhu ephila ukulinda udaba lakhe lokuya eScotland.
Abantu beZimbabwe kathesi bakhangele ukuthi into enkulu ofanele yenzwe ngukhulumende ukuthi kuvuselele ezomnotho welizwe, kuvule imihlanga, kuvule amafactory, abantu basebenze ezibhedlela, kube lemithi, abantu benelisa ukuthi imali abayihola ibe imali lohlonzi, kubanje indaba zeinflation. Lokho okukhulunywa ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa ukuthi uhambe eGlasgow khona eloku kuphinda kweScotland eloku kuphinda akuncedise into enzoka lezi engikhuluma ngazo, akwenza impilo yabantu bengcono. So uqathe kuleyo ukuthi abantu bebekhangela ukuthi ngawufika lapha ne-airport uye acace ebantwini ukuthi kambe ulenjongo bani, lama plans bani angenza ukuba na umnotho elithwe welizwe uthuthuke. Khathe sikhuluma kanje kule msindo kuma-civil servants, amatitsha bahambe esikolo, bahamba insuku ezimbili ezintathu, abantwana bahambe nsuku zonke. Into ofanele ngawo usitshele ukuthi usezilungisa njani zenezo kulokuthi asitshele ngokuthi ube khona le phetheya kolwandle. Akusincedisi ngoba aku-add value kuhlupho lwabantu beZimbabwe.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Abogatsha lwezempilakahle bathi ubhubhe oyedwa ngeCOVID-19 elizweni ngolwesine, njalo kwatholakala abangamachumi amabili lanye 21 belomkhuhlanelo. Sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane, okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lengxenye 2.6 million zabahlatshwe amajekiseni omabili. Abahlali bakubulawayo bathi amanzi abevaliwe kuleli dolobho ngaphandle kwenzikini yalo lemafekithali asevuliwe kwezinye indawo, kodwa iningi lilokhe lingelawo. Izolo ikhansile yakubulawayo ithe uhlupho lolu lubangelwe kuwa kwamagetsi ezitishini zamanzi, njalo luyalungiswa ukwenzela ukuthi avulwe njalo. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uthi kufanele ikhansile ibe lenhlelo zokusebenzisa amandla elanga ukwenzela ukuthi ziphathise nxa sokulengxaki enje.
Sikhuluma nje namhlanje amanzi emalokitshini amaningi, besingathi emalokitshini wonke kawakho. Izolo ake ahamba kwasokusithi-ke ntambama aphenduka kwezinye indawo, njalo kawasaphendukanga. Konokana kubangela ukuthi abantu babe bangasakwazi ukuthi benzeni, ngoba laba kade sebekhelele bazitshela ukuthi amanzi sephendukile bagcina bewasebenzisa. Khathesi sikhuluma nje amalokitshi phose wonke kawala manzi.
Balethile yini inkonxa zamanzi ukuthi abantu besebenzise? Njalo lani liyabona ukuthi njengoba kubajumile mhlawumbe akukho okunyade bengakwenza.
Imbangela yokuvalwa kwamanzi ingaphezu kwamandla ekhansili ngenxa yokuthi ukuswelakala kwamandla kagetsi ezindaweni ezijeneyo ezigoqela incema, ifenil, le Dorchester enyamayendlovu, yikho kwenza ukuthi amanzi avalwe ngenxa yokuthi ukupontshwa kwamanzi kakusenzakali, njalo amanzi okumele ageziswe abuye ezindlini kakusenzakali. Esikukhuthazayo ke ukuthi ikhansili nxa kuzaba lezinto ezinjalo, mbe nxa isibona izinto ezinjalo, ifake umbiko masinyani ebantwini kwenza ukuthi balungiselele. Okwesibili, baletha amanzi ngamabhawuze ebantwini kwenzela ukuthi laba ababe bengabonanga imbiko le nxa ukuthi abibhoda kuWhatsApp, wonke umuntu asiye wonke umuntu le WhatsApp, ababe bengawubonanga kuyakumela ukuthi bancediswe ngamanzi. Okwakhathesi kakukenzakali konke khonoko. Okokugcina ke njengenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, sithi khona i-council kayi-investe kusola ukwenzela ukuthi nxa kusenzakala ukulahleka kwamandla kagetsi njengakhonoko okwenzakeleyo, babe lakho ukuthi basebenzise isola. Ngoba amandla elanga mba wensabezelanga kasiyonto edulayo, bangafaka isola once amandla akhona azasebenza kwesikhathi eside. So siyakhuthaza ikhansili ukuthi ikhiphe imbiko ngesikhathi kusesele isikhathi eside nxa bethe bananzela uhlupho oyabe solukhona. Okwesibili, kaba investe kusola, kube lama-solar pumps kwenzela ukuthi lanxa amandla kagetsi ngeke kungaphambanisa ukuthi izakhamizi zithole amanzi.
Lowo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxe naye ekoBulawayo. Iningi lamukela ngenjabulo isinqumo isithethwe yiKhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission esokuhlela amalanga okuvota ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla eliphikisayo leMDC Alliance edalele eParliament la kumakhansili. Ukhetho lolu lwamiswa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 nyakenye. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umbiko owethulwe ngabezeki wokuthi ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa ngumabasa womnyaka ozayo kwamukelwe ngembono etshiyeneyo. Unkosikazi Ruth Chabangu, umhlali wakoBulawayo, uthi sebencindezelwe ngoba bengela ababamelayo ezabelweni zabo.
Indaba le yama-by-elections le asazi kungani lokhe ingani ifakwa khatshana le ngoba ngokubona kwami inyanga ka-April ikhatshana kakhulu. Sike sananzelela amanye amazwe esiba lokhetho even kuyisikhathi lesi se-COVID-19. So mboni ngani lathi njengelizwe akusamelanga siyivike nge-COVID-19.
Okhakhela ibandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ukhonona ngendlela iZimbabwe Electoral Commission eziphatha ngayo.
Uhlupho ngezekhi ukuthi aso independent organization njenga lokho abantu abakucabangelayo. Izekhi kontrolwa libandla leZANU-PF. So isikhathi esiningi izekhi ekukhulumayo akuveli kuyo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthi kungakaze kuqhutshwe ukhetho kufanele kube lenguquko okuqhutshwa ngayo ukhetho.
The MDC is ready to contest elections at any time.
Ibandla leMDC lilungele ukungena kukhetho loba yisiphi isikhathi. Ukuqhutshwa kokhetho akumiswanga yithi kodwa nguhulumende. Thina silungele ukuba sinqobe kukhetho. Kodwa sikhangelele ukuthi kungakaze kuqhutshwe ukhetho kube lenguquko kundlela oluqhutshwa ngalo. Njalo sibona ingani inyanga eziyisithupha ziyenela ukuba konke lokhu kube sekwenzeka.
There must be reforms before the by-elections.
Unkosikazi Patience Sibanda, owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uthi ukudluliselwa kokhetho kumnyaka ozayo kukhomba ukungahloniphi isisekelo sombuso.
Ukuqhubeka kokuvalwa kwama-by-elections kuveza ukunyathela lokuklifiza kwamalungelo abantu baseZimbabwe. Uhulumende wethu akahloniphi isisekelo sombuso esithi sona abantu kumele bekhethe abantu laba obebakhokhelayo.
Ngomnyaka ka-2020 umgcini sihlalo weZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba wamisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Amalunga edalele ePhalamende akhangelelwe ukuvotelwa ngomnyaka ozayo angamachumi amabili lasitshiyagalombili, i-28, kuthi abemakhansilini balikhulu lanhlanu, i-105. IZimbabwe Electoral Commission ihlele ukuba inyanga yonke kaLwezi ibe ilungisa imfundiso yokhetho. Ukhetho lukhangelelwe ukuba lwenziwe phakathi kwamalanga angamachumi ayisitshiyagalolunye, 90 days, nxa umeli wesabelo engekho ngezizathu ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuphathelane le-COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu baveza ukukhathazeka ngenkulumo kahulumende ukuba sokulequla labazabe behlolisisa ukukhulunywa ngabantu enkundleni zokukhulumisana zebulenjini ngaphambilini kokwethulwa komthetho we-cyber security and data protection. Intatheli izindaba ethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa utshele abephephandaba leNewsday ukuba lokhu bakwenze ngenhloso yokufuna ukuba kwazi uZulu axoxa ngakho enkundleni zebulenjini lezi. Kodwa abomanyano wenhlanganiso esebenzisana loZulu owe-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bakhathazekile ngalokhu uhulumende asekwenza besithi kwephula ilungelo labantu kwezokuthola ulwazi kanye lokutsho okusenhliziyweni zabo. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavelas Khumalo, uveza insolo yakhe.
Lokhu sibona thina kusimangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukufaka umthetho. Siyabona kathesi kule cyber security bill eseyadlula ku-Senate engafakwa isikhathi esilandelayo kathesi njengomthetho. Kodwa siyamangala njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition manxa uhulumende efaka umthetho oyephula amalungelo abantu. So lokhu kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa kakhulu.
UMnumzana Collins Ncube, isakhamuzi saseHarare, uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufunelani ukwazi imfihlo yabantu.
Ngoba kuya affecta i-freedom of speech, i-freedom of expression, ukuthi njengezizalwane zaseZimbabwe sikwanise ukuthi sikhulume or sixoxisane ngalokho esingabe sihlangana la. Kusesikhangela isikhathi sama-election esesiseduze, kuzaba nzima kakhulu, kuzaba lokubotshwa kwabantu, kuzaba lokuyethuselwa kwabantu, kugcine sokusenza ukuthi abantu beseZimbabwe bengasakhulumi izifiso zabo, bengasakhuluma abakubonayo, bengasakhomendi nje in anything, ngoba kuyabe sokunzima. Ungakhuluma offline lakho kulomthetho, ukhulume online sokulomthetho njalo, kuzaba nzima kakhulu ukuphila eZimbabwe njalo ukuxoxa ngezinto ezenzakala eZimbabwe.
Wasekelwa ngumnumzana Thomas Gumede wakoBulawayo, othi sekuzoba nzima ukukhulumisana ngokukhululekileyo.
Kahle kahle lokhu vele kwenza kungabi lokukhululeka, abantu besabe ukuthi baxoxe ngokubi kuyabe kusenzakala elizweni, besesaba ukuthi nxa bexoxa bebekhulumisana emoyeni, ukhona obalaleleyo, ukhona ongabalandelela ungenza ukuthi babotshwe.
Kodwa uNkosikazi Mtshangwa uthi akusinjongo yakhe uhulumende ukuba alawule okwenzakala enkundleni zebulenjini i-social media njengalokho okucatshangwa nguZulu phansi kwalomthetho we-cyber security and data protection. Uhulumende uxwayisa iziphathamandla zakhe kanye loZulu jikelele ukuba babonanzelela abakuthumelayo labakwemukelayo kulezo nkundla, abenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo likaZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo, besabela ukuba uhulumende uzasebenzisa lumthetho ukwephula ilungelo labantu lokukhuluma loba ukumsola lapho esenza amaphutha loba ephatheka kwezenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, inhlanganiso elawula amaqembu omdlalo wenguqu adlalela isigaba saphezulu ese-Premier Soccer League isiyethule uluhlu oluveza ukuba amaqembu la azadlala njani ngeviki yakuqala eyomncintiswano we-Castle League Premier Soccer League. UJoseph Njanje we-Studio 7 usipha lolu daba ngocweleyo.
Imidlalo yenguqu yesigaba saphezulu yeseCastellaga Premier Soccer League ihlelwe ukuba iqale ngomhlazinhlanu kuyona le nyanga kaLwezi. Abaqali besiziba ngamaqembu athele Harare City kanye lele Herentals bonazadibana enkundleni ye-National Sports Stadium. Umqeqeshi weqembu leHarare City uLoyi Tembo uthi sebekulungele ukuqala kwemidlalo yeligi ngemva kokuphatheka kwabo kumidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup.
The positives are that it gave us an opportunity.
Okuhle ukuba sithole ithuba lokuba siyakhe amaqembu ethu, njalo bekulithuba lokuba silungiselele ukuqala kwemidlalo yeligi kusiphathise kakhulu njengeqembu.
Eminye imidlalo ehlelwe ukuba idlalwe ngeviki lokuqala elomncintiswano weCastle Premier Soccer League izadlalwa ngokulandelayo. Kuza kuba le midlalo emihlanu, njalo lenye ibalisa uza kuba phakathi kweqembu leFC Platinum lele 10X enkundleni eMandaba, iqembu leZPC Caribe lizemukela eCapes United enkundleni eNyamunga, iqembu leChicken Inn lizadibana lele Cranbourne Bullets ngaseLuveve, iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Highlanders enkundleni National Sports Stadium, kuthi elengezi Platinum Stars lizadlala lele Bulawayo City ngaseBaobab. Ngensonto kule midlalo emithathu ehlelwe ukuba idlalwe, njalo igoqela uza kuba phakathi kweqembu leDynamos kanye leleYada ozaqhutshelwa enkundleni National Sports Stadium, iqembu leBulawayo Chiefs lizavakatshelwa ngele Triangle ngaseLuveve, kuthi iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Wawa enkundleni esakubva. Imidlalo yeligi kweleZimbabwe ibigcine ukudlalwa ngomnyaka ka-2019 lapho iqembu leFC Platinum okuyilo eliphakamise isicoco. Nyake ngiyakwenelisekanga ukuba kudlalwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Premier Soccer League uKudza Ibari ukhuphe umbiko esazisa uZulu ukuba itikiti elichiphileyo lokungena enkundleni libiza amadola alitshumi akwelemelika. Kukhona njalo elamadola alitshumi lanhlanu elabafuna ukuhlala kulomthunzi khona, ikanti labo abafuna ukuhlala kulezihlalo khona bengaminyananga bazakhokha amadola ngamatshumi amashumi amabili kusenjalo inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqela izweni yeZimbabwe Football Association ikhuphe umbiko isazisa ukuba yiziphi inkundla ezasetshenziswa ngamaqembu adlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Lezi nkundla ngezibalisa eBarber Fields, eLuveve, eGibo, eBaobab, eNyamunga, eAscott, eSakuva, eMandava kanye neNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Manje esizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende okhokhelwa ngumnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris uzimisele ukuqinisa ukuzinikela kweMelika kusigaba sentshonalanga esehemisphere ngokwezinga eliphezulu elandela imithetho yokusebenzelana lamanye amazwe kwizinqumo ezivunyelwanayo. Le ngeyinye yenjongo kamongameli Biden eyokuthi isigaba lesi sibe lenhlelo ezimqoka kwezempilakahle, ukuvikeleka, inhlalakahle lombuso okhululekileyo. Umkhokheli wenhlanganiso ebona ngentuthuko emhlabeni jikelele e-US Agency for International Development, unkosazana Samantha Power, uthi sizimisele ukuqinisa amazwe akumhlubulo we-Americas ukuthi aqinise umbuso okhululekileyo, alwisane lenkohlakalo, njalo abuse ngendlela ezahoga usomabhizimusi abazimeleyo ukuthi betshale imali, bethulele abantu imfanelo zabo, njalo benikeze abatsha amathuba awokubathuthukisa. Kwele Central America, umongameli Biden uzimisele ukutshala imali engamadola angamabhiliyoni amane kuminyaka emine elandelayo eyokuqhelisa intuthuko kwezomnotho, umbuso okhululekileyo kanye lokulwisana lenkohlakalo eHonduras, El Salvador, eGuatemala. Umongameli Biden ngumholi wakuqala kweleMelika ukwethula uhlelo olucacileyo olokulwisana lenkohlakalo, njalo kuyilo olumqoka kwezomvikela. Inhlanganiso ye-USAID isibumbe ikomiti yokulwisana lenkohlakalo e-Anti-Corruption Task Force eyokuseka la abaphenyayo labadinga ukuveza abalenkohlakalo, njalo ezabhidliza zonke ingatsha eziphathisa abalenkohlakalo. Ngokwakuqala ukuthi kube le committee yalolu hlobo, nxa abakhokheli betshengisa ukuzimisela ukuhlonipha imithetho lokuzinikela ukulwisana lenkohlakalo njengalokhu abakwenza e-Ecuador le-Dominican Republic, bazathola usekelo oluqinileyo kweleMelika. Kodwa nxa abezombusazwe bedelela inhlelo zokuqeda inkohlakalo kumbe bezixegisa, eleMelika lizabethesa umlando njengalokhu elisanda ukukwenza lize lethese u-Attorney General weGuatemala, unkosikazi Consuelo Porras, izijeziso ngokuphatheka ekuphazamiseni uphenyo kwezenkohlakalo. Njengokuthiwa ngunkosazana Power, eleMelika lizimisele ukuqinisa ubungane lengatshaya ezizimeleyo esezisebenze kuhle kunhlelo ezifana lokuhlanganisa inhlangothi ezizimeleyo eColombia, amabhizimusi asathuthukayo kanye lamapulazi ukuthi athengisele amazwe omhlaba. Wele Colombia, i-USAID isixhumane logatsha olubona ngenhlelo zemali osokubangele ukuthi amabhanga alelo lizwe enelise ukuqoqa imali engamadola ayibhiliyoni elilodwa kusukela ngomnyaka ka-2015, okuyimali ezathuthukisa ezomnotho endaweni ezathinteka empini yalelo lizwe esiqhubeke okwedlula iminyaka engamachumi amahlanu. Ukuveza lokhu kufanele samukele abantu be-Latin America labe Caribbean, sisebenze labo ukulinganisa amathuba kanye lenhlalakahle kulesi isigaba, kutsho unkosazana Power. Belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Woza Friday namhla silomculi womdumo kaMaskandi uMihlo kaZulu, yena owethule idlalade lakhe elitsha lesihloko esithi Iphunga. Untungameli inkomo yeStudio 7 usiphalo ludaba.
Isikwenzile njalo insizwa yasemaphisa eKC. Nangu umehlo kaZulu elandisa ngemisebenzi yakhe.
Ama album enginawo athi Iphupho Lami, Izitha, The Journey, Uhambo, kuze umbango, ubuye album ethi Izwe, ubeso kuze album ethi Iphuma. I-album ye 6 kumaskandi kube sokuthi ke inja kamalume i-album ye jazz.
Idlala teleli lilengoma ezilichumilane ezigoqela ethi wayengithanda bavanga ilifa xenophobia kanye lethi iphutha. Sibuze umehlo ukuthi utholakala njani umculo wakhe.
Kobulawayo bayawafuna ama-albhamu eKZ, bayafuna ama-albhamu eCholojo, eLubane, zonke indawo, kodwa sihlulwa yikho ukuthi-ke iy'tolo eziningi nge-pirates zagcina sezivaliwe, umusic usuthengiswa online. Kubuye kube nzima umuntu osemakhaya ukuthi a-download online. Kodwa-ke ama-albhamu amaningi sengiwafakile ayatholakala. Izeke le ethi Iphunga ingakabibikho ekulenjini, ngiyathembisa ukuthi maduzane siyabe sesiyifakile.
Abachiyela wapi amazwi abalandeli?
Ngibonge kakhulu, ngibonge mhlawumbe amadoda esaqala nawo sibambisa shisa izwe lonkana. Ngibonge futhi nama radio station abawudlalayo maskandi, yonke ama radio station abawudlalayo kumaskandi ukuthi hayi siyabonga ukuthi ke iphupho lethu niyalifezekisa.
Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi ayihlome ihlasele.
Umdumo kamaskandi okamehlo kaZulu kudlalate lakhe elitsha elithi Iphunga. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi kobulawayo lithi lizithole lilinde phose ikuseni yonke ngemva kokuba Amabhasi athwala abantu ephanjulwe ayathwala abakade besiyahlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa esilindweni sendizamtshina. Iningi lamukela ngenjabulo isinqumo sekhomishini yezekhe sokuhlela amalanga okuvotela amalunga azangena edalela ephalamende lakumakhansili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngesithi ndibe lempela fiki enhle.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.